umwe mgaro muHarare wevashanda nesangano recenter for community development in Zimbabwe vaGeorge Makoni vanoti zvatove pachena kuti amai Mugabe ndo vachatora chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wenyika pacongress yebato rezanu PF yakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Ndinoona vachipinda nekuti pari zvino takatarisa maprovinces ese akatoti zvinoita uye nemaboka akasimba emuzanu PF akaita sevechidiki nevekumadzimai even naimwe mupolitibiro hapana ari kuti pwee pari zvino nekuti makazvitarisa iye zvinoizvi avice president wechipiri aendeswa navo ende vakaitisa vamwana vakuru futi vakaita sana Didmus Mutasa vaitonzi vanotyisa ngani mukuru wemacio saka iye zvinoizvi nenyaya yekuti vari kutyiwa handifunga kuti pane anoti pwee uye iye murume wavo makatarisa chazokonzera kuti adzinge vanhu vese ivo ndo vanenge vachikonzera saka ndiye ari kuteerera.
Kunyange hazvo gurukota redzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vakati gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai vanogona kutora matomo kubva kuna vaMugabe kana vachinge vasiya basa. Vaimbova mutungamiriri wesangano revadzidzi munyika reZinasu vaPride Mukono vanoti nemamiriro akaita zvinhu muzanu PF vaSekeramai vanogona kuswera vakamirira Guyo Sembwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition muzvare Memory kaDau vanoti waamai Mugabe munhu ane masimba akawanda mubato ravo zvekuti chese chavada hapana chinoramba.
Takatarisa zvakaitika mazuva apera aya omwedzi apera iyi amai Grace Mugabe vakaratidza kuti munhu ane masimba chaizvo mubato reZanu PF vakakwanisa kutungamira kudzingwa kwaVice President Joyce Mujuru vakakwanisa kutungamira kudzingwa kwaVice President Mnangagwa uyezve amai Grace Mugabe vakakwanisa kunge ivo vachiapointwa kuti vange vachitungamirira bato revakadzi mukati meZanu PF. Saka sekuona kwangu ndiri kuona kuti zviri kudiwa namai Grace Mugabe sezvataona sevana veZimbabwe zvinenge zviri kuitika.
Vatiwo kusimukira kuri kuita amai Mugabe chinhu chiri kukonzerwa nekusimudzirwa kwavari kuitwa nevanhu vari muchikwata cheZanu PF chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 kana kuti G40. Muzvare kaDau vanoti amai Mugabe munhu atove neshuviro yekutungamirira nyika kwete kugumira pakuve mutevedzeri wemurume wavo chete.
Amai Grace Mugabe sezvatinonzwawo zvinotaurwa matinofamba kana kuti imo mubato reZanu PF zvinonzi ivo amai Grace Mugabe vanenge vakarerekera mubato rinonzi G40 but nesekuona kwangu ndinofunga kuti amai Grace Mugabe vanokwanisa kunge vaine vachitungamirira maagenda ana Jonathan oye G40 but ndinoona kuti amai Grace Mugabe ivo semunhu vanokwanisa kunge vaine shuwiro yekunge vaine masimba wavange vachitungamirira muZanu PF kana muZimbabwe. Tinokwanisa kunge tichiita makakatanwa kuti vari kutungamirira vari kuseri kwavo kune G40 kana kuti kuseri kwavo kune murume wavo but zviri kuitika zvatiri kungoona zviri kuitika mubato reZanu PF vanhu vanodzingwa zvinotaurwa naamai Grace Mugabe kumarali yavo zvavanotaura in public kuradio NTV zvinoratidza kuti ivo pachezvavo vane agenda neshuwiro yokunge vaine masimba yekutungamirira muZanu PF kana muZimbabwe.
Asi mwenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiriri wemedia center vaNS Mudzengi vanoti zvinogona kunetsa kuti amai Mugabe vazoita mutungamiriri wenyika sezvo zvisati zvozivikanwa kuti vaMnangagwa vachatora matanho api.
Hatingati vaMnangagwa vatobuda zvemene mashoko ataugona vachiwenga anogona kunge achidondekana nemashoko avaMnangagwa wekuti vachadzoka nokuti vachiwenga vari kuti vanhu ngavaende kucongress pasina kudzingwa kuri kuitwa and saka izvozvo kuti titi vaMnangagwa vatobuda tangagona kuti netsei. Pane zvenyaya yavaSekeramai chiripo chacho chacho ndechekuti hazvisati zvazikamwa kuti zvinodiwa kuitwa norumwe rutivi zvinoda kuzviita ndezvipi. Vamwewo vari kuti panodiwa kunzi vaSekeramai vazvizopinda then ivo mai Mugabe vova mutevedzeri wasekera mai ndozvimwe zviri kutaurwa nevamwe vamwewo vari kuti ha mai Mugabe vari kutoda kunzi vapinde ipo chaipo vakuva president saipapo hapanati pahwisisika
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mazinga vanoti zvinodiwa nevamugabe muzanu PF ndizvo zvichaitika
zviri kuitika kumusangano wezanu PF mahumbwe asi tinoreva izvo kuti chinonzi zanu PF semusangano ndivamugabe vamugabe ndiyo zanu PF ndovane matomu nemasimba ose zvavo zvavanoda ivo ndozvinoitika muzanu PF kureva kuti kana vakada kuti mudzimai wavo apinde kuyamuri kuti extraordinary congress muna December anotongopinda hakuna chinonzi extraordinary congress chine kumeso nekuti zvinenge zvatotaurwa kubva kwavo hakuna angasimudze musoro mukati mezanu PF kuda kupikisana navamugabe nekuti masimba ose ari navamugabe kusimudza musoro kuzvidzinga kumusangano ndo dambudziko riripo vamwe vese vamuri kutaura kuti vana sekera mai vanangana vanangana zvinoenderana nekuti vamugabe vada here kana kuti kwete ndo zvinofanira kuzivikanwa nevana vezimbabwe kuti chino chatinoti musangano wezanu PF hausi musangano wekuti tingatoti kune vanhu vakasarudza vakataura zvavanoda zvikateererwa aiwa simba rese riri mumaoko avamugabe ndo chokwadi cho
vamazinga vanoti kunyange hazvo vamwe vaitsigira vamunangagwa vachiri muzanu PF hapana mukana wekuti munhu aitsigira vamunangagwa akafanana namai opa muchinguri kashiri asi vevamunangagwa pakongresi yezanu PF
ndezvekutamba zvatiri kutaura hakuna zvokuti hanzi mai muchinguri vangapinde pachigaro kana kuti chandinoona ndechekuti zviri kudiwa namai Mugabe ndozvinoita mukatiaka chidzo chaizvo mai Mugabe havadi kuona mai muchinguri vachipinda pachigaro iko zvino zvava pachena kuti mai Mugabe ndovanotopinda mai muchinguri namai Mugabe hazvionani saka nekudaro hakuna zvekunzi zvasiyana nekuya kunonzi kunono kune vanhu vanoenda kusarudzo vanhu vachivhota vachisarudza kuti vanoda ngana kana ngana kwete ukungugadzwa navamugabe kuiswa pachigaro navamugabe vamugabe vachaisa mudzimai wavo
vamudzengi vanoti vanhu vakawanda vachange vachipikisa kuti amai Mugabe vaite mutungamiriri wezanu PF pamwe nenyika vachange vachidzingwa muzanu PF kana kongresi yemwedzi inouya yapfuura
kuri kuti mai Mugabe vanonzi ndo vaitwa vice president nezvinenge zvotozoitika ndezvokuti vanenge vodavo kuti vasimbise utungamiriri hwavo saka kureva kuti mato rinenge robviswa kana kuti vaya vanenge vachinzi vangangoda kupikisa mai Mugabe pautungamiriri hwavo vanobviswa mubato ndozvinenge zvoitika izvezvi mukatarira kurongwa ndokuti panoitwa ordinary congress special extraordinary congress iitwe vanofungidzwa kuti vanogona kuda kundopikisa kusimuka kwamai Mugabe kusvika pachigaro chamataura ichi vange vabviswa ndonga maverenga nhasi kuti kana congress yoitwa even nhengo kana takatarisana nenhengo dzecentral committee muchaona kuti dzine chokuita necongress saka pari kunzi vaya vakanzi vanofanira kudzingwa havafaniri kukwikwidza muzvigaro zvecentral committee izvozvo zvoreva kuti kana gwara iroro rikabudirira mai Mugabe utungamiriri hwavo muzanu PF hakuzonyanyi kupikiswa
kudzamara kongresi yechimbichimbi yezanu PF yaitwa vakawanda vanoti ndipo pachave nemunongedzo wekuti achatora matomu kubva kuna vamugabe ndiani ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.